Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hei no misore na udzeludza nasi chikumi 11/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nechikwata chevemabhizimusi vekuChina vari kushanya munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un votarisirwa kusangana kekutanga mangwanani kumusangano wekuzeya nezvezvombo zvenuclear uri kuitirwa kuSingapore. Pova nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pechikamu 23 chemutemo unobata vashandi vehurumende chePublic Service Commission Act Section 23 uyo unoti avo vanenge vadomwa musi wa14/10 kuti vakwikwidze musarudzo vanenge vatosiya basa muhurumende kubva musi iwoyu. Sangano reZimbabwe Solidarity Forum rakamirira masangano anoona nezvekodzero nemagariro evanhu rokurudzira vemapato ose anoita zvematongerwo enyika achange achikwikwidza musarudzo dzichaitwa mwedzi unotevera kuti vasakakavadzana kana kurwisana panguva yesarudzo kana pachidomwa zita revanenge vakunda musarudzo idzi. Studio 7 inotarisa zviri kuvimbiswa musarudzo mudunhu reMutare Central uye zviri kutarisirwa nevagari mudunhu iri kubva kune vari kukwikwidza. Munhau dzemitambo, chikwata chine mukombe weCasolaga Premier Soccer League cheFC Platinum chave pamusoro pemakundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nezvedare renomination court iro riri kugara nemusi wechina uye zvinofanirwa kuitwa nevada kukwikwidza vachanonyoresa mazita avo kudare iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.